tinozvitambira nemaoko maviri nekuti munofanira kuziva kuti mayouth officers vanhu vanga vagara vangori mapepa payro yezanu p f saka vanga vasina zvavari kuita kunze kwekungoshandiswa kana zvematongerwo enyika vachipihwa mari iri kubva kuhurumende saka ndinoona sekuti izvi zvikaitika zvinei zvava kubatsa kuti mayouth vanhu vanofanira kunge vachizvishandira vachipihwa pfungwa dzinoendesa nyika mberi kwete dzekungoshandiswa zvinenge zvava kutaura kuti pari zvino mayouth kana vachida hurumende ngainyatso kuita zvirongwa zvine gwara rinotwasanudza pfungwa dzevechidiki kwete kuti vangoshandiswa chete nekuti aaitaure zvavaya kubvira panenge pakuitwa maelections kana kuti parinenge pachiita hurumende yedu zvinhu zvinenge zvine mhirizhonga ndo mayouth agara achishandiswa saka ndinoona kuti aiwa iyi ipfungwa yatinotambira kuti vechidiki ngavaite vanonge vachienda kunodzidza nekuita zvimwe zvinhu zvinongotwasanudza pfungwa dzavo kuti vaite zvinhu zvakarongeka kwete zvekungoshandiswa nokuti izvi ndo mukana waivapa kuti pange paine ukama hwakatsamirana kunyanya nevezanu p f
mumatunhu vanenge vakawanda zvakaita sei sekwenyu kunana chisumbanje kana kuti kunana chipinge uko
mayouth officers anenge achiwanikwa at every ward mavillage saka vanhu vekuti pese pese kana muchiita mishangano ndo vanenge vachingoshanda pamwe chete ndosemainfoma tinyangoti havasiri vaya vatingati mayouth akafanana neatinoshanda navo kubata kwedu musangano wedu weplatform for youth development tinga mayouth aya anenge achikwanisa kuendesa development mberi vanonyatsa kufunga zvinhu zvinenge zvichibva mupfungwa dzavo kuti kana vaswerawo nevamwe peer to peer aya mayouth officers aya vanhu vanenge vachishanda zvavanenge vakatumwa nehurumende zvekungoti vaite vasori vekutsvaga zvinhu zvinongoendesa musangano wezanu p f mberi saka ndopatinenge tanga tiine gunununo tapa pekuti vairamba namba ravo richingowanzwa kuti ukaat village kana kuti at ward level asi vari vanhu vanenge vachipihwa maallowances kubva kumusangano wezanu p f